Mangwanani akanaka vatereriti nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vasinga takurukura navo ivo vari kutiudza kuti havana mhosva yavapara, vanga vari munzira vachienda kurali. Iyo rali yacho yanga yakazivisa ende uye mapurisa avava vakanyorawo tsamba vachiti rali yaikwanisa kuenderera mberi.
Nengo makumi matatu nesere dzebato reCitizens Coalition for Change dzakasungwa nezuro mumusha weGlenview muHarare.
Utano hwevanhu ndo huri kuenda panjodzi yekutapurirana kwezvirwere uye kurasika kwenjere. Saka tiri kuti dai hurumende yakwanisa kunge ichipindira ichibatsira kunyanyanyanya panhau yeutano hwevanhu vanoshandisa zvinodhaka.
Sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinokurudzira hurumende kuti iunze rubatsiro rwekudzivirira nekurapa zvirwere zvinowira vanoshandisa zvinodhaka.
Tiri kushanda nepachedu semaZimbabweans ari mudiaspora tichikurudzira vanhu kuti vaadopte mapolling stations.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti chirongwa charo chekubatsira nzvimbo dzekuvhotera chiri kufamba zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi matatu nesere dzakasungwa nezuro mumusha weGlenview muHarare. Gweta ravasungwa ava vakudzai kadzere. VeZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vave kutarisira kuti nengo idzi dzichamiswa pamberi pematare nhasi chitatu kana mangwana china kana mapurisa abuda nemhosva yavari kudzipomera. Vakadzere vanoti kusvika nezuro usiku mapurisa akanga asati apomera vanhu ava mhosva yavakasungirwa, vachiti kukanda vanhu mutirongo vasina kupirwa mhosva yavakapara kutyora mutemo. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti vakasungwa ava vakange vakonzera ruzha nekukanganisa mafambiro edzimotikari, izvo zvinopikiswa nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa dzaive pavanhu vakasungwa ava. Vakasungwa ava vanosanganisira madzimai 16 nevarume 22 vanosanganisira vari kukwikwidza vakamirira CCC kuGlenview South vaGrandmore Hakata. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakadzere nezuro usiku pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi chocho kubudiriro kwaasungwa Grandmore Hakata, uyo anova candidate yeTripleC yeGlenview South Constituency, nevamwe 37 vanosanganisira 16 madzimai ne22 varume, avo vanga vari munzira vachienda kurali yavo yanga iri kuChuru. Saka vasungwa vari mumotikari dzavo vakatungamidzana vachienda kurali. Makumbira zvazvichiita kuti rali yacho yazoti kumbira yatabva. Vasungwa vacho vavharirwa mukati. Mapurisa haasati atiudza kuti mhosva yavo yavakatarisana nayo ndeyei.
Asi makwanisa here unge muchikurukura navo vasungwa avo?
Vasungwa takurukura navo ivo vari kutiudza kuti havana mhosva yavapara, vanga vari munzira vachienda kurali. Iyo rali yacho yanga yakaziviswa ende uye mapurisa avava vakanyorawo tsamba vachiti rali yaikwanisa kuenderera mberi.
Tanzwa mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachiti vasungwa ava vasungwa nekuti vanga vachiita zvakasiyana nezvavakanyoresa kuti vachanga vachiita pamagwaro avakaisa kumapurisa.
Hapana mhirizhonga iripo, hapana akuvara, hapana motikari yatemwa kana mudziyo wakuvadzwa. Vanhu vanga vachienda kurali paina MP wavo Grandmore Hakata, vachienda kurali iyo yanga ichinono adresa naivo vaHakata vacho. Who is the candidate in the election? So handifungi kuti pandange paini mirizenda indadzinga itika iyo vanhu vari kuenda kunotsvaka misiki.
Saka vanotarisirwa kumira pamberi pematare here kana kuti murikutarisa kuti vanogona kubuda usiku hwanhasi?
Mapurisa ari kutambura kubudisa charge, saka handifungi kuti mangwana vangange vakwanisa kuita mapepa ese anokwanisa kuti nyaya iende kudaro. Saka takangomirirawo kuti tichange tiripo zvakare pamapurisa mangwana, tichiona kuti nyaya yacho inokwanisa kuti ipinde kudare zuva ramangwana.
Kana muchiti mangwana mukurirwa musi upi, chitatu here kana kuti china?
Tichireva isusu chitatu. Saka mapepa kana asati apera kugadzirwa nyaya haikwanisi kuenda kudare. Saka tiri kunetsa ipapo manje inyaya yecharge manje, kuti mapurisa vari kutatarika kuti vawane charge kuti vovapomera mhosva iyi.
Imi mambokwanisawo here kutaurawo nemapurisa muchinzwawo divi rawo panyaya?
Mapurisa tataura navo asi havana kukwanisa kutizivisa kuti mhosva yakatarisa nemaclient edu imhosva iyi, asi vavavharira, vavharirwa, vadetainwa mumaseri.
Asi hakusi kutyorwa kwekodzero dzevanhu here uku vakadzere kana mapurisa asiri kukwanisa kutaura kuti vasungirei vanhu asi vovapfikira mutirongo usiku wese?
Ichokwadi, bumbu redu remutemo constitution yedu inotaura kuti munhu kana uchinge wasungwa unofanira kuudzwa kuti wasungirwei. Saka kana munhu akangotorwa ongovharirwa asina kuudzwa kunzi mhosva yake yasungirwa ndeyei, hazvibvumidzi nemutemo izvozvo.
Saka mune mamwe matanha muchatora here kunze kwekungomirira kuti paendwe kudare nevasungwa?
Tichaona isusu mamakuseni, tichaona hedu kuti patiri kudzoka pamapurisa tichinge kwachena, tione kuti vatange vava necharge here. Kana vachinge vasina charge vanenge vachifanira kuti vavabudise.
Avo vange vari gweta riri kumirira nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakasungwa nezuro mumusha weGlenview muHarare. Vakudzai kadzere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoshanda nevanotora zvinodhaka reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinoti hurumende inofanirwa kurwisa dambudziko rezvinodhaka richipawo vanhu ava rubetsero rwezveutano hunovhiringwa nezvinodhaka. Vanoona nezvemabasa musangano iri vaKnowledge Mpembe vanoti pane dambudziko guru muzvirwere zvinokonzerwa nezvinodhaka, naizvozvo hurumende inofanirwa kutora matano ekurwisa nekubatsira vanhu vanotora zvinodhaka, kwete kuvasunga vachiti idzimba shoma dzisina dambudziko iri. Zvinoreva kuti hurumende inofanirwa kupindira mukubetsera vanhu ava.
Tinoona kuti nyaya yekutorwa kwezvinodhaka idambudziko riri kubata mazera ose. Uye paimba yega yega pashaikwe vaviri kana mumwe chete anotaura nezvedambudziko irori. Saka idambudziko rawira nyika yese, ende utano hwevanhu ndo huri kuenda panjodzi, kutapurirana kwezvirwere uye kurasika kwenjere. Saka tiri kuti dai hurumende yakwanisa kunge ichipindira ichibatsira kunyanyanyanya panhau yeutano hwevanhu vanoshandisa zvinodhaka, kuti pave panowanikwa imwe inganzi solution. Asi kune vaya vanotengesa zvinodhaka kana kuti vanofambisa zvinodhaka kubva kune dzimwe nyika kana kuzvirima, mutemo unofanira hawo kutora nzvimbo yavo. Asi kunyange mutemo wagara uriko uchiita yatinoti criminalization kubvira nekubvira, hazvisi kupedza hazvo dambudziko.
Takatarisa zvamuri kutaura izvi vaMupembe, chii chinogona kuitwa apa chingabatsira?
Taifungidzira kuti zvaiko zvinodai tambotarisa padivi reutano, tione kuti utano hungagadzirike sei kunyanyanyanya kuvanhu vanoshandisa zvinodhaka, nekuti neimwe nguva vanodiscriminatwa nekustigmatizwa kunova kusarudzwa nekusawana mikana yekuenda kuzvipatara uye nekuwana mishonga. Saka hurumende dai yaita kuti kwawanika mishonga inokwanisa kurapa vanhu vanoshandisa zvinodhaka, izvi zvaitibatsira kwazvo kuti tive tinopedza dambudziko irori kunyanyanyanya takarerekera kudivi rezveutano. Saka ndiwo aya mashoko andingataure kuti seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network tiri kunyanyanyanya kushanda tine donzo redrug policy reform kuongororwazve kwemitemo inoona nezvekushandiswa kwezvinodhaka.
Chii chingaitwa pamusoro pezvinokonzerwa nekushandisa zvinodhaka izvi?
Tichitarisa kare divi reharm reduction kuderedzwa kwenjozi zinowanika pakushandiswa kwezvinodhaka. Zvakare tochiita yatinoti prevention, apo tiri kuti tidzivirire kutapurirana kwezvirwere, uye zvakare tichidzivirira kuti vana vadiki vasati vakutora zvinodhaka kana kuti vaya vanhu vasati vapinda munhau dzezvinodhaka vange vachiwana zivo rezvakaipira zvinodhaka. Asi pamusoro pazvo utano hwavo huriwo watakoshesa, huriwo watakurudzira. Saka taikumbira zvakare kuti dai pawanika yatingati research kana tsvakurudzo munyika, timboone kuti wandu hwevanhu vanoshandisa zvinodhaka hwakawanda sei, uye ndeyapi matambudziko ari kuwasanganikwa na yatingati isusu pachirungu needs assessment and situational analysis, uyezve yatinoti population size estimate. Ndo zvinhu zvatinoti izvi zvikaitwa zvinogona kuti programming ingade kuitwa ipi neipi inge iine baseline, kana kuti pange paine magwaro ane watinoti humbowo padambudziko riripo rezvekushandiswa kwezvinodhaka.
Ava vanga vari vanoona nezvemabasa amusangano rinoshanda nevanotora zvinodhaka reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, vaKnowledge Mpembe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti chirongwa charo chekubatsira nzvimbo dzekuvhotera musarudzo dzesvondo rinouya chiri kufamba zvakanaka, zvichitevera kupinda muchirongwa ichi kweva vanoti vanhu vakawanda kubva kunyika dziri kunze dzakaita seAmerica, Britain neSouth Africa. Sachigaro webato reTriple C muAmerica vatawanda dzokora, vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita urongwa uhu. Ngati nzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Hongu, tine chirongwa chekuadoptwa mapolling stations chakatangwa nepachedu, asi chakatambirwa nevanhu vose vari mudiaspora. Tiri kushanda nepachedu semaZimbabweans ari mudiaspora tichikurudzira vanhu kuti vaadopte mapolling stations.
Tiri kunzwa kuti vazhinji vari kupinda muchirongwa ichi vana vari kunze kwenyika kudiaspora kudai seni. Chiri kufamba sei chirongwa ichi?
Iko zvino patiri kutotaura apa taane mazuva mana, tine mazuva gumi atakazvitarira kuti zuva roga roga tisingarare 24 hours tinenge tichiadopta mapolling stations province yoga yoga. Saka province yoga iri muZimbabwe ine 24 hours dzayo. Nhasi ipo patiri kutotaura tiri kuadopta mapolling stations ekumat north, takaita emash east, takaita eBulawayo, takaita eManicaland. Mangwana tinenge tichitanga Masvingo. Saka maprovince ose ari kubatwa.
Mari dzamunotaura idzi kuti dzinobviswa navanhu idzi dziri kumbobva kupi?
Chirongwa ichi chiri kunakidza nekuti vana veZimbabwe vari kuburitsa mari dzavo vachiadopta mapolling stations kuitira kuti tikwanise kubhadhara kana kuti kuisa zvikwanisiro zvevanhu vanenge vachitarisira sarudzo dzedu kumaruva uku.
Kachamungati imi ndicho chinangwa chikurukuru chechirongwa ichi ndechipi? Chiri kubatsira nenzira dzipi tichipedzisa zvedu?
Munoziva zvaisiita ZANU PF yaita basa rekutengera vanhu chikafu, kana kuti yena unotenga chikafu uko yosara ichibiridzira musarudzo. Kugore rino hakuna izvozvo, tazvivhara nenyaya yechirongwa cheadopte polling station. Hakuna achashaya chikafu ari papolling station, hakuna achashaya tochi. ZANU PF yadzima magetsi, vanhu vedu vanenge vainawo matochi. Saka takaigarira ngwarati, hakuna kwairi kuenda nayo ZANU PF. Vana veZimbabwe, rambai muchitsvaga pakanzi adopt a polling station, wobva waenda ipapo woadopta polling station yekumusha kwako kana kuti polling station yekwaunoda. Mapolling stations ese ari imo imomo. Saka ngatiitei takutosvika 23 August tibvise hurumende iyi isingaremekedze.
avo vange vari sachigaro vebato reCCC muno muAmerica vachawanda tsokora vari parunare kuNorth Dakota naEvans Zininga weStudio 7. Sangano remubatanidzwa hwenyika dzekumavirira resadak rinoti kuswera mangwana chishanu richatumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe, asi vaongorori ava vari kuenda kuZimbabwe pave kuratidza kuti pave kuita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari kuongorora sarudzo vave kugara vachiroverwa bembera mubepanhau reHerald. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nevas Mumba weZambia ndo vachange vachitungamira chikwata cheSADC Electoral Observation Mission chiri kuuya kuZimbabwe ichi. Vanona nezvekuburitswa kumashure kwomuSADC amai Barbara Lopi vaudza Studio 7 kuti vaongorori vesarudzo ava vachaendeswa kumativi mana enyika.
Nhumwa dzechikwata SEOM dzichange dziri mumatunhu ose gumi eZimbabwe kuti vaongorore zviri kuitika pamberi pesarudzo nezvichaitika dzaitwa uye zuva rekuvhota, asi ina handigoni kutaura pamusoro pekuti chikwata ichi chanonoka kutumirwa kuZimbabwe kana kuti kwete. Haisi nzvimbo yangu.
Amai Lopi vati chikwata ichi chichaongorora mafambiro esarudzo kuti anoenderana here nemutemo weSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections uyo wakawandudzwa muna 2001. Mumashoko kuvatori venhau, SADC yati vasarudzo dzeZimbabwe dzinofanira kutevera zviga zveAfrican Union neUnited Nations zvinokoshesa kodzero dzevanhu. SADC yati iri kushushikana nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba mubepanhau reHerald yekuti vachadzinga vamwe vaongorori vesarudzo vanonzi vari kuita zvematongerwo enyika. Nhasi bepanhau reHerald raenderera mberi richishora vaongorori vesarudzo kubva kukata senda rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter uye reEllen Sirleaf Johnson Presidential Center for Women rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson. Nyaya yekudzinga vaongorori veEU muna 2001 yakapowa kuti Zimbabwe itemerwe zvinango negungano iri. Vachipowa pfungwa dzavo nezvechikwata ichi, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, vati SADC yadya manonoko.
Iyi haizi nguva yekuti inoita kuti vazive kuti sarudzo dzavo dzakamira sei. Inguva shoma zvikuru, chavachangoona chete kuona vanhu vachivhota. Asi kana tichitarisa sarudzo, tinotarisa kubva pakusarudzwa kunoitwa nenomination court. Saka sarudzo idzi kupinda madziri kukama mukaka wakakora kare.
SADC yagara hayo iine chimwe chikwata kubva kumuzinda wayo kana kuti SADC Secretariat chakapinda munyika muswa 10 Nyamavhuvhu. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reCCC amai Gladys Shachwayo. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuchema-chema kuti sarudzo dzemunyika dzinoita kunge hondo, vachikurudzira SADC kuti itore matanho.
Every time we have elections in Zimbabwe, there has to be loss of lives.
Vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi yekuburitswa kumashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vanopikisa vagara vanongoda kurova bembera kuSADC pasina zviripo. Nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika uye vachishanda neMedlico Research and Training Center muHarare vaSADC muRadzikwa vati SADC imbwa isina meno.
Ukama huri pakati peSADC neZANU-PF, tingati hukwama hwemukwasha. Navati zvayo SADC haingagoni kutsiura ZANU-PF pane zvinhu zvakawanda kunge zvakatovhiringa maelections, nekuti katarisa maelections atisiri kutasana nawaya. Tine zvinhu zvinoingamupini zvizhinji zvatokanganiswa.
Zimbabwe iri kuita sarudzo muswa 23 Nyamavhuvhu, asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition, Amnesty International, Human Rights Watch nehurumende yeAmerica vagara vati Zimbabwe haingakwanise kuita sarudzo dzakachena nekuda kukumbunyikidzwa kwekodzero dzevanopikisa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. News Day rinoti pakava nekushatirisana mushure meZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakabvumidza mapurisa kuti avote muchivande uye pasina vamiriri vemapato anopikisa. Mutevedzeri weasachigaro weZEC vaRodin Simkaikiwa vakabvuma zvakaitika vachiti ZEC yakanga yangobvumidza mapurisa anoshanda kure nenzvimbo dzavanovhotera kuti vavhote. MuNews Day makare vasevhi yakasvikuhere vanokurudzira nyika dzekunze nezvikwata zvekune dzimwe nyika zviri kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe kuti dzitarisise zviri kuitwa musarudzo dzeZimbabwe dziri kuitwa svondo rinouya, vachiti pasi rose rakatarisa kwavari kuona kuti vanoita basa ravo nemazvo, zvikuru sei nyaya dzemhirizhonga iri kuitika munyika. Hurumende inoti Zimbabwe National Army haina kumira zvakanaka pamusoro pezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero. Izvi zvakataurwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opa Muchinguri Kashiri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi iko vana jonga kokoko nana tononoka wande dini mbuya mberi dine chikumbiro chidukuduku kuna chamisa vanhu vanonochengeta mabhokisi vape makokokora zvendinoona kana tichivhota pakushinga paya vanhu vaya vanochengeta mabhokisi vanozopiwa makokokora nevezano vakadirwa mutoriro vodhakwa vovata saka vobirwa. Hatidi kubirwa hondo runowazviwa, hatidi kubirwa wee. Ngavachangamuke, endesa vanhu vakangwara vasingamwi mutoriro vasingamwi chimwe chinhu chikafu ngavapuwe ikoko, ngavapiwe vasapiwe chikafu nezano ndopatinobirwa ipapo nokuti vane vadhakwa.
Makadini washamarari vemustudio 7, makadini makadini, rambai muchitipe nhau, rambai muchitipe nhau apo kumatanonoka wandi kumajonga mese nokuteererai Mwari akuchengetei, murambe muchitipe nhau tiambe tichiteerera tichiguma shoko.
Free and fair, hapana elections apa, hapana free and fair elections. Vamwe vanopiwa gwaro ravavhoti, vamwe vanonyimwa. Saka tingati pane free and fair here? Nyangwe ndimwivo henyuvo zvimoneivo mona sokuti iripo here? Saka zvinotaugwa navanhu ndizvo kuti Priscilla munhu wamunangagwa hatichabai gudo nomumukana asi zvinotaugwa navanhu ndizvo kuti Priscilla munhu wamunangagwa zvotaugwa ndizvo sei akapa munangagwa woga achinyima president vedu Nelson Chamisa. Kovanambekiwo vanoti kudii, havachimubudzazve kuti ita free and fair elections vanido vari pedo naye kuti zvinhu zvinake munyika. Vanga vamubudze kuti ita free and fair zvinhu zvako zvinake munyika, nekuti hazvibetseri zvekungo nyango vakabira vanongodliwa.
Pastudio 7 mamuka sei nekuswera vashamari vestudio 7 nevateereri. Ya, ini zvangu ndaachide kuonesana nevana veZimbabwe tibatsirana ndirika kuti musi wa23 August ndiwo musi wemaelection. Zuva iri izuva redu vana veZimbabwe rekusarudza zvakatinakira. Zvinoreva zvekuti kana iwe uchienda kunovhota musi wa23 August musanyetegwa kuti munooneka, hakuna anokuvonai ballot box mune muri mega. Theni kana uchinovhota uchiita X yako, tora nguva yakunyatsokufunga kuti kumba kwavabva uko mwana ari kuenda here kuchikoro, uye chikoro chaari kudzidza chakaita seiko, iwe washo kuenda here kubasa, uye upenyu hwari kurama ndihwo here hunotarisira kana kuti zvakamira sei. Handitika so that unogona kudii kuisa X paunenge uchida. So ndo zvandodongosheya nemi vana veZimbabwe, ndini zvangu ngorima ndiri pano palimpo pava tinovhota musi wa23 ipapo.
Kwazvai masindidzo neZimbabwe ese. Gore rino ndinokumbira kuti mugone kana mamusati mambogona gore rino musi wa23 August, ndinongokumbirawo zvangu kuti mugone. Ex kenyu kakanaka, anomuona pabepa renyu rei, bhokisi ramunyura riri riri pakabepa kenyu pane musoro waNelson Chamisa pasaidi pachapa. Musagume makona nemakona kana muchiita ex wenyu, nyatsomuisai pakati nepakati. Ex izvo kuti mazimba madii magona tida kuti mukone kupfuura kunonzi kukora tinyadzise Satani tinyadzise Zanu PF tinyadzise ma aiwa timbopururudzauka timbosvetuka timbodzauka nadzechinyakare kana jiti kana tichifuvara kuti taone rusununguko zaniyamba tatendanga.
Muri sei muri sei mukoma jonka na mukoma tanonoka wante tinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa dzinadira dzakarerekera rambai makadaro toda kutaura hangu pazinhau yezanu PF nhau yezanu PF anofamba achikumbira mavhoti mumachechi mapererwazve mapererwa chamakaitira vana venyika chii chii chamakaitira vana venyika uye nechamunoda kuzovaitira chii basa rokungoba magodi mafia ndozvaramba mwana wevhu waramba hatichada kunyengedzerwa burumengo strategy hatichada taneta bundo runo chavhutegwa namadhongi namakudu ndau chandotora mugomo agoya kuisa x ballot box ndatenda zvangu.
Mukoma jonga kamunoona kachii kachinoitika muzimbabwe muno madhara aya yakaya anongoti vana mbuya wemusangano tete wemusangano haazvisina zvekuudza wani zvinobatika waakungotaura zvekuti tine 5 million votes iye wakataa vachimboti tichakupai 5 million jobs ine dzaa 5 million votes wapererwa gawachingosiya wongotaura nemwana kuti mwana chienda mberi nenyika chamisa mwana wavo hatongoti munini nawo oraiti chienda mberi nenyika otoenda nayo mberi hapani chakamboipa ipapo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai akarwira kodzero dzemamwe madzimai muAfghanistan mumazuva eTaliban, Rashim Yoenda, akawana upoteri muFrance zvichitevera kusungwa kwake pamusoro pekutungamira madzimai mukurwisa kudzvanyirirwa kwavo. Yoenda akatiza kubva munyika yechizvarwa chake. Zvino ava kushora hurumende yeAfghanistan ari kuFrance. Nyika yeLithuania inove nhengo yeNATO uye ine vanhu mamiriyoni matatu yasimbaradza kuzvidzivirira kumiganhu yayo pamusoro pemauto eWagner Group ari munyika yeBelarus. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kupomerwa mhosva kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vavo gumi nevasere maererano nekuda kudubura sarudzo dzemuna 2020, dzimwe nyanzvi dzinoti mhosva dziri kupomerwa vaTrump nevamwe vavo ava dzinogona kukonzera kuti madzisawira avo akapomerwa mhosva pamwe chete navaTrump avapindukire zvokupa umbowo hwekusungirira vaTrump. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo 33 dzebato reCitizens Coalition for Change dzakasungwa nezuro mumusha weGlenview muHarare. Sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinokurudzira hurumende kuti iunze rubatsiro rwokudzivirira nokurapa zvirwere zvinowira vanoshandisa zvinodhaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti chirongwa charo chekubatsira nzvimbo dzekuvhotera chiri kufamba zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.